In case ndika kutatsa hi
ofani we madeko dem no no dem no no
chapa chapindirwa nemauto ona ngale
ingangani tete ingangani kwete akakamandi paka msansete chirega ndiende ingangani tete ngangani kwete akakamandi paka msansete chirega ndiende shataifunga nenjere aitoda Ruben aitoda kunibondere sana na Susan aitmani gera efunga nyembesi chenda kuna kuva mudemba navo vanoro vachampidiko rega ndidzokorore ndatichampidikori ngoma ndinotsiruma senge pitipu zvandinoita ndofutika musvikoni vanoro vachampidiko rega ndidzokorore ndatichampidikori ngoma ndinotsiruma senge pitipu zvandinoita ndofutika vasvikoni handitambe navo itsing'an'ani vakazama tuhondo ndikaita kongarini mwoyo yemafanzi ndakaita robhari wandipatsa muraundi please ndibate pawagwani jenda ichi pandati fimero vandipaketero hanziti hanzidi apo paizwi unovakwadza kaniunza sofi mukoma wangukunda bamukuru ndavatsura kuvati tya 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 kusvika vati ndavachuma kuna kuva mudemba navo vanoro vachampidiko rega ndidzokorore ndatichampidikori ngoma ndinotsiruma senge pitipu zvandinoita ndofutika musvikoni vanoro vachampidiko rega ndidzokorore ndatichampidikori ngoma ndinotsiruma senge pitipu zvandinoita ndofutika
musvikoni skiri rekwakatero wafambi vemadeko kane chendai fimere kubata vanhu ruku ruku afunza tempo mani vehuku manuku zvana kupedza matsaga kuti pepepe vachasiya ngoma votengesa vemapete asichaimpempe tinasichai ngoma usati vachalenja mauto zvoda kudhoma
ing'an'ani tete ing'an'ani kwete akakamandi paka musansetse chirega ndiende kuna kuva mudemba navo vanoro vachampidiko rega ndidzokorore ndatichampidikori ngoma ndinotsiruma senge pitipu zvandinoita ndofutika musvikoni vanoro vachampidiko rega ndidzokorore ndatichampidikori ngoma ndinotsiruma senge pitipu zvandinoita ndofutika vasvikoni mauto nejarajita kunova nokweshwa nhova tuchipo tokunyepa kuti munomuka makagova gaisikarai matodzova tine vati kuronga kudzonofushira kamugomba
inonzi maoko mudenga inonzi zandla pezulu panopozosvika kamazi teteguru vanopedza basa mutambo vanenge vakatodira mukambo
kuna kuva mudemba navo vanoro vachampidiko rega ndidzokorore ndatichampidikori ngoma ndinotsiruma senge pitipu zvandinoita ndofutika musvikoni vanoro vachampidiko rega ndidzokorore ndatichampidikori ngoma ndinotsiruma senge pitipu zvandinoita ndofutika vasvikoni nyatsofila pandinogara biti mamero vabva vakwira bipi chenda rambai maka mira ipapo kusvika ndatichendai inini manje handisarende ndingatorwa kuzvipavende ndingasvorwa kuparamende tumwe tuvanhu twamuri kungoridzira pembe